Nyangazvo muguta matanga mune runyararo, zvitoro zvikuru zvakawanda zvange zvakavharwa, uye panguva dzekuma 9 mangwanani, mhomho yevanhu yaungana paCity Hall, vakazotenderera mumigwagwa yeguta vachiimba nekuisa matombo nezvimwe zvose zvavange vachikwanisa kuwana kudzivirira kufamba kwemotokari muguta. Kuratidzira uku kwaitika munzvimbo dzinogara veruzhinji dzakadai seSizinda, Chavalala neEntumbane, uko vamwe vevange vachiratidzira ava vapaza chimwe chitoro cheChoppies vachitora zvinhu. Kuvhurwa kwekotoro yekutanga kwedare reHigh Court, uko kwaitwa nemutevedzeri waChief Justice, Justice Elizabeth Kwaunza, kwambomiswa kukazoenderera mberi mushure mekanguva, apo vanhu ava vasvika vakaratidzira panze pedare iri. Mukuru weboka revechidiki mubato reMDC mudunhu reBulawayo vamalandu Ncobe, avo vange varivo pakati pevange vachiratidzira, vati iyi nzira yeveruzhinji yekuratidza hurumende kuti vanoenda nematambudziko avari kusangana nawo zuva nezuva, vachitiwo kukwidzwa kwemitengo yemafuta edzimotikari kwawedzera kutambura uku. Gweta vakolwa nengwenya, avo vange vari pachiitiko chekuvhurwa kweHigh Court, ndemumwe wevaona zvaitika uye vaudza Studio 7 kuti kuratidzira kwaitwa nevanhu uku kunoenderana nekodzero dzavo pasi pebumbiro remutemo wenyika.
Vanhu vaidemonstrata ikodzero ravo kariri provided by constitution kuti vademonstrate, and mademonstration ayo echitanga they were very peaceful. Chero mapurisa ka echiinterfere nedemonstration iyo, I think vakadila nedemonstration iyo nenzira iri peaceful, because bakafaya matekas kuti vadispense vanhu.
Mumwe mugari wemuBulawayo vaMoses Kumbweya vati kuratidzira kwevanhu kwaitika uku hakushamisi nekuti veruzhinji munyika vaive kunhonga svosve nemuromo.
Tiri kurwadziwa nezviri kuitika munyika yedu, kuti purezidhendi wenyika anongomuka oti fuel yakwira ne200%. Amenoti anenge akambofungwa here kuti marepercussions azvo akamira sei, and hapana zvimwe zvatingaite kunze kwekudemonstrata.
Mumwe mfundisi vaSikalo Cele vaudza Studio 7 kuti mamirira aita zvinhu munyika ave kuda kuti vanhu vose kusanganisira mapato ezvematongerwo enyika vaite maonera pamwe.
Tiri kutya kusangana kuti tigare pasi tichitaurirana, that's why tichitambudzika. Then mozoti yei chechi namatai kuti mudini, namatai kuti mwaradini, marakupa vatotipa zvinodiwa zvacho. Ngatigarei pasi tichitaurirana. Saka mapoliticians come together, church leaders join them, business community uyai, tigarei pasi tikurukure titsvage kuti tingagadzira sei nyaya dziri kunetsa nyika yeZimbabwe. That's all.
Nhasi rangi riri zuva rekutanga rakadedzerwa nevemamwe masangano akazvimirira ega, kusanganisira veZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU, kuti vanhu vagare kumba. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.